Basir, nomirira primary nesecondary education racherechedza raona kuti utachiwana hweCOVID-19 hwatapurira zvakanyanyisa.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti varayiridzi vaite?
Kurudzira zvikoro zvaro zvese zviri kunyoresa maZIMSEC examinations kuti varambe vakatsinhira awo mastandard operating procedures ekudzivirira utachiwana hweCOVID-19. Hakuchina chikoro chinokwanisa kusvikika munhu asina kupfeka maski kana kugeza maoko kana kusanitaizwa kana kuita inonzi social distancing, uye anenge achitotorwa temperature pano neapo.
Sei matora danho iri?
Taitira izvi kuti tirambe takatsinhira zvatanga tichitomboita kuti tidzivirire kutapurirwa kwehutachiwana hweCOVID-19. Izvezvizvi tatozonyatsoshinga takanyatsotsika ipapo kuti tikwanise kuti mazamanishoni aya anyorwe apere. Tichichengetedza vadzidzi nevadzidzisi vedu vari muzvikoro imomomo.